Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti kuuriro, vati kunyange hazvo nyaya iri kupomerwa chingono isina kujeka, ichajekeswa apo paachatongwa. Rimwe remagweta achingono vaGift Mtisi, vati ichokwadi kuti dare harina kutambira chikumbiro chavo, richiti uchapupu hwenyaya, uchabuda paichatongwa nyaya iyi.
Mhosva, manyorerwa dzakaita dzisinyatsobudisa zvatinotarisira pamhosva. Tikwanisa kuita trial iri fair. Saka mutongi vauya vakati aiwa chikumbiro chedu ndobva charaswa. Zvanzi macharges anongoenda akaita zvari izvozvo. Kana paine dambudziko nemacharges anogona kuzogadziriswa kubudikidza neuchapupu hunozopiwa patrial.
Vamutisi vati vabvumirana nevachuchusi kuti nyaya iyi itongwe muna chikunguru.
Nyaya yapfudzirwa mberi kubudikidza nokuwirirana kuswa 12, 13 na 14 July.
Chingono uyo achatongwa achibva kumba kwake mushure mekubhadhara mari yechibatiso ari kuramba nyaya iyi achiti ikodzero yake semutapi wenhau kufambisa mashoko. Chingono anonzi akakurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga musi wa31 chikunguru gore rapera achishandisa dande mutande rake retwitter. Anonzi akaita izvi pamwe navaJacob Ngarivhume nevamwe vakaita semumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scholar, avo vari kumatarewo nemhosva imwe cheteyo. Mapurisa aramidza zvekare magweta achingono kutaura nevatori venhau pasina chikonzero. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti chingono ava kutongwa nekuda kwebasa rake.
Semisa Zimbabwe toramba chitsinidzira kuti kutapwa kwenhau kwakapiwa mubumiro redu remutemo. Nechishuo chakadaro tinotaura chiti dei zviga zvemubumbiro remutemo zvaremekedzwa.
Zvichakadai, mutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo asungwa nemapurisa uye pari zvino ari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station. Moyo ari kubatsirwa nemagweta amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard, uye vaCoulthard vaudza Studio 7 kuti hazvisati zvajeka kuti Moyo asungirwei. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabati mangwana panyaya iyi. Zvichakadai, vamwe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kusiya vatapi venhau vachishanda vakasununguka.
Nyangwe mitemo iri kuedza kunzi iuye, ngaiuye yakapinda mudonzvo rekutapwa kufambiswa kumashoko kwakasungunuka, kuitira kuti bumbiro redu richengetedzeke. Hatidi kusvika pachinano chekuti toswera tiri mumatare edzimhosva tichirwira kodzero dzakapiwa kare nebumbiro remutemo.
Pataenda pamepo, Jeffrey Moyo ange achiri kukamba yemapurisa paHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.